Ngoma ndiyo tanonoka. Zuva rekuvhurwa rafamba zvakanaka chose. Semazuva ose vabereki vazhinji vanoti nonokei kutsvaga nzvimbo dzevana sezvo gore riri kutanga. Vanoti nonokei zvezvakare kuuya kuzobhadhara mari dzezvikoro. Kunyanya avo vanenge vaine vana vagara varipo pazvikoro. Saka ndingangoti rafamba zvakanaka, hapana chimwe chamboshamisa.
Saka vataderera zvikoro zvichivhurwa kudai, zvichemo zvavarairidzi zvakamira sei uye hurumende inotii kwamuri?
Varairidzi vari kunyanya kuchema panguva ino iyi inongori nyaya ndiyoyo imwe chete, nyaya yemihoro. Iyo hurumende apa yakangoti zii, tichitarisira kuti iyo hurumende itideidze tikurukure tionesane kuti pane zvavari kutipa here kana kuti kwete. Hurumende yakangotivimbisa kuti tichagona kusangana mumazuva mashomanana omwedzi wokutanga waJanuary. Asi pari zvino havasati vatideidza, tikutarisira kuti vachatideidze chero iri nguva ipi zvayo muchinguva chipfupi chinotevera.
Imo muzvikoro makamira sei vataderera?
Maererano nemamiriro akaita muzvikoro uye zvatingada kuona zvichiitwa nehurumende maererano nezvidzidzo, kunyaya yekuti vachipedzisa nyaya yekuti curriculum review yavakati iri kuitwa, vachinyatsotiudza kuti tichiona kuti tiri kufamba tichibva kupi tichienda kupi. Zvakare nyaya yatingada ndeyekuti sezvo tiine curriculum idzva kana kuti ratingati competence based curriculum yatova pachidanho chepamusoro, tikutarisirawo kuti hurumende ive inokwanisa kuti ikwanise kuti iwanise zvikoro mabhuku anoenderana nezvidzidzo zvitsva zvinova zviri kuuya, kana kuti kuita makosi anoita kuti varairidzi vagone kuzova vanenge vachiita basa ravo zvine unyanzvi, nekuda kwekuti vanenge vadzidzira kana kuti vayeuchidzwa izvo zviri kutarisirwa mukarikuramu itsva iyo yakadai kuitwa reviewed. Asi iri kunzi yakamirira cabinet meeting kuti vachizonyatsotaura kuti tiri kubva kupi tichienda kupi.
Saka sekuona kwenyu vataderera, pazuva ranhasi chii chinodiwa muzvikoro?
Takanangana nezvidzidzo, tinoda mabhuku, tinoda zvakare makosi atingati maworkshop, masemina ekuti varairidzi vazova vasingazopedza nguva vachiedza kuziva kuti chii chiri kuitwa, tiri kubva kupi tichienda kupi. Zvikurukuru tinotarisira kuti hurumende itipe mari. Iri nyaya yemari hatimbofi takainyarara, nekuti mari iyoyo hasati yakwana. Isusu tange tagara tataura toda 840 kareko, asi pari zvino havasati vadii, tichiri pasi pe 400 300 yavakati zvakare ichange ichitetswa. Saka tiri kutotarisira kuti vatipe mari ndokuti varairidzi vagone kuzova vanodzidzisa vana zvinoenderana nezviri kutarisirwa naiyo hurumende, vabereki navamwe vose vatingati ma stakeholders.